Nilikuwa kama initiative kangu kandika tanga under organization yangu inonzi Loud Silence. So tunenye wafokasa on kuresa wenye Espanya yazi mental health kuti wanu wanzise kuti mental health inya yazi kuti mental health chi nukuti kumba kakawanda kacho mental health ni wanzonzi chilwele cho kufungisi za shungo pera ipapo kano ti wanu wanopenga.
Chi chama ziza chamungati mwela kuno weze rapanesha manga mchita.
Pangwa ya njuku Amerika panesha wakawanda sanduku kudzidza nevanhu vandiri kunetweka nawo nevanhu vekuti ndiri kuona maitiro avanoita zvinhu kunoku ndinoziva kuti kumba nyaya dzemental health idzodzi masystems edu achiri haasati anyatsosimba chaizvo kuti vanhu vanyatsoziva kuti mental health idzi itori nyaya hombe nokuti kana tiri kumba patinotaura nyaya dzemental health tinowanza kuda kuinkludza nyaya dzemadrugs substance abuse handisi kureva kuti zvinhu izvi hazvienderane but zvinoenderana but kakawanda kacho kada kutaura nezvesubstance abuse inobva yangotaurwa nyaya iyo chete posiiwa nyaya dzemental health dzacho saka kuti tikwanise kutakira tunyaya pamwe chete ngadzibatanidzwe.
Pane musiyano wamatumaona here pakati pemaitiro avanoita zvinhu kuno nekuZimbabwe?
Ndinoona kuti vanhu ava vane kana maapps anovabatsira kuti kana munhu ane achinzwa kuti ada kuwana munhu wekutaura naye vanongotaura vanokwanisa kuwana help kana through maapps kana kuti panoitwa macounseling session nokuti nefamily yemunhu anenge kana kuti chirwere chekufungisisa kana kuti mental illness pane family support nefamily group counseling which is something chandinoda kuzokwanisa kuimplementa ndadzokera kumba kuti because sema yangu pese ndakawanda muzimbabwe but hatina nzvimbo idzodzi dzandiri kutaura dzekuti tikwanise kumbo creata masechizi yekutaura zvinotinesa.